Vachitaura mushure memusangano wavaita nemwe mukuru anoshanda kubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeGermany uye achiona nezvedunhu rekuchamhembe kweAfrica pamwe nedunhu reSahel vaGeorge Schmidt, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati zvave pachena kuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika dzine mitemo yakajeka uye Zimbabwe yazvipira kutevedza mitemo iyi.
The rule of law is very important in any legal system. It means that things become predictable. It also means that any persons who are aggrieved by the system or can have recourse to the law in a predictable manner. So it's a matter that is also very, very close to our heart, that as we try to woo investors to come back, they will need to come into a system, into a framework which is predictable, into a framework where they can have recourse to the law and find remedies.
Pari zvino vemabhizimisi vekunze havasi kufara nemutemo wekupa masimba yeupfumi kuvatema uyo unosungira makambani ekunze kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvemabhizimisi avo kuvatema vemuno. Vachinamasa vati musangano wavo navaSchmidt wange wakanangana nekugadzirisa kudyidzana pakati peZimbabwe neGermany munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Vatiwo pane chikwata chebazi ravo chichaenda kuGermany kunoenderera mberi nenhaurirano idzi. Vatiwo vabata-bata nyaya yechikwereti cheZimbabwe kuGermany icho vati chinodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora. VaSchmidt avo vari kushanya munyika kwemazuva maviri vati zvakakosha kuti nyika ive nemitemo inoremekedza kodzero dzevanhu nevamabhizimisi uye nyika yavo yakazvipira kutsigira Zimbabwe kuvandudza mitemo yayo sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo iro rinopa vanhu nevemabhizimisi kodzero dzavo. Vatiwo vanofara nenhaurirano nezvirongwa zvestaff monitored program zviri kuitwa neZimbabwe neInternational Monetary Fund, vakati kubudirira kwezvirongwa izvi kunowedzera mukana wekudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakabudirira pasi rose. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvinofadza kuti hurumende yave kuda kuvandudza mitemo kuti iite zvinoda vemabhizimisi, asi vakati izvi zvave kuitika nyika yave parumananzombe.
Tinoona kuti hurumende yaitomborambawo zvinhu zvakawanda zvayakubvumirana nayo iko zvino, zvichiratidza kuti chido hachipo, asi kubudikidza nekuoma kwaita zvinhu hurumende yakumanikidzwa kuti itsvake nzira idzi, dziridzo nzira dzega dzaingakwanisa kuti irambe ichirarama nadzo.
Vakuchera vati kuoma kwaita zvinhu munyika ndiko kwave kumanikidza hurumende kuti ibude pachena kuti yave kuda kusandira mimwe mitemo kuitira kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze pamwe nekuvandudza upfumi. Mune imwewo nyaya, kambani dzeEconet neNational Foods nhasi dzaparura chirongwa cheEcoShopper icho chichaita kuti avo vane EcoCash vakwanise kutengera hama neshamwari dzavo chikafu muzvitoro. Zvinhu zvinotengwa izvi zvinotangira pamadhora makumi maviri zvichikwira kusvika pazana nemakumi mashanu emadhora. Mumwe mushandi weEcoCash, amai Natalie Javangwe Morris, vanoti pasi pechirongwa ichi anotumira grocery ndiye anobhadhariswa kamari kadiki, asi uye anoritambira hapana muripo waanobhadhara.
Munhu anongoenda kana achumirwa grocery rake kuno collector grocery, haachatambudziki kuti zvondofanha kumbonotanga taburitsa mari mufoni ndochizonotenga grocery riyariya. Munhu akutongonopika grocery rake raatengerwa, ndozvo zvakanakira munhu ari kumba, uye zvaakwanisa kuseva mari yake pakuti zvoni haachaite cash out fee yaachanga achawana pakuburitsa mari paEcoCash.
Vatiwo vakasarudzwa kushanda nekambani yeNational Foods sezvo kambani ichigadzira zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa nevanhu zuva rega rega uye iine zvitoro zvakawanda munzvimbo zhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.